Nasi izuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reWorld Earth Day pasi richibatana mukucherechedza kukosha kwenyika nezviwanikwa zviri mairi. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa mugore ra1970 musi wa22 kubvumbi munyika yeAmerica senzira yekuratidza rutsigiro mukuchengetedzwa kwemasango, nyika nezviwanikwa. Zuva reWorld Earth Day rinounza yeuchidzo yekuti munhu wese ane basa rekuchengetedza nyika. Zuva iri rinocherechedzwa nenzira dzakasiyana-siyana munyika dzakawanda zvichienderana nezvirongwa zvinenge zviripo. Mitemo mizhinji ine chekuita nekuwanikwa kwemvura nemweya wekufema wakachena munyika dzakawanda, kusanganisirawo Zimbabwe, yakaumbwa ichitevera nzira yakakurwa nezvinangwa zvezuva iri. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vari mukokeri mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima nekusimudzirwa kwematunhu vamicroscanjengo vanoti hurumende yeZimbabwe ine zvairi kuita zvinopa zuva iri chiremerera mukuchengetedza masango nematunhu. Chigaro webhodhi reAgricultural and Rural Development Association ADA vari zvemutungamiri weHarare Agricultural Show Society vachishanda nekambani yeAgriseeds vaIvan Craig vanoti varimi vave kuona kuti mamiriro ekunza akachinja, asi havasati vaziva kuti vodii nechimiro ichochi, vachiti vanotoda kudzidziswa.
Varimi wemuno vanogona kusaziva kuti machinjiro ari kuita mamiriro ekunze zvakamira sei uye zviri kufamba sei, asi chavari kunatsozivisisa ndechekuti kunze kuri kuchinja, nokuti marimirwo avo ezvirimwa makore ano nemakore apfuura zvatosiyana.
Murima nemukurumbira vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vanotenderera neZimbabwe vachidzidzisa zvirongwa zvekurima zvepfumbudza, vanoti varimi havasati vaziva kukosha kwekuchengetedza masango nemvura kunyanya kumatunhu anorimwa fodya. Mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi vemuZimbabwe reIntegrated Commercial Farmers Union amai maUAPGT vanoti masangano evarimi ari kukurudzira varimi kuti vachengetedze zviwanikwa mumatunhu avagere.
Kushanduka kwemamiriro ekunze tinofanira kuita kushandira pamwe ushingi uchenjeri nekuisa musoro pamwe. Tinofanira kuita shanduko pakushandisa zuva kuti tiwane magetsi, kushandisa mvura pakuwana moto, uye kubatsirana nevanogara mumadhorobha kuti vave nezvifambiso zvinoshandisa mabhatiri kana magetsi, uyewo kuti tishandise ivhu zvinehungwaro.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti vanhu vanofanirwa kudzidziswa kukosha kwenyika nematunhu vachitapudza kushandiswa kwezvikuvadzi zvenyika.
Tinoona tine zvirwere zvizhinji zvinokonzereswa nenhau yeenvironment yatinorarama. Tikatarisa zvirwere zvakaita sezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvakaita sana typhoid, zvirwere zvakaita sana korera, tinoona kuti zvirwere izvozvo zvinoyera nekukonzereswa nenharaunda yatinogara.
Ko, vanhuwo zvavo vari kumaruwa vanoziveiwo nezvekuchengetedzwa kwezvakavakomberedza zvakaita semasango? Mbuya Mbizi vari kumapurazi ekwamunyati kuchikomba vanoti vakakura masango achiyera achichengetedzwa, asi iko zvinyange vanjake njake vachiti dai vanhu vabatsirwa kuti vasingazivi vadzidziswe kukosha kwematunhu.
Saka ngatiitei mafaya gadira dedu torega kuti sora redu ritsvete tirasoirinzojini, nokuti sora ritatsva hapatisina tichabata ivhuriya nokusatema miti. Miti haifaniri kuti tisatema kungotema chero, tikaichengetedza iyo pachayo inotowanda zvokuti nyanga idzo huni dzetinenge tichiita tinotozosarudza dziya dzaoma nyoro zvichigara ari maruva anoyevedza nyika.
Nyangwe hazvo zuva reWorld Earth Day risinganyanyi kucherechedzwa muZimbabwe, zviri pachena kuti kunyangwe munyika muine dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwematunhu nemasango, kune vari kumiramirawo kudzidzisa veruzhinji nezvekuchengetedza masango, nevamwe vari kutoita zvakasiyana-siyana kugadzirisa nyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita sekudyara miti, kugadzira matandiwa nekurima kure nenzizi. Zuva reWorld Earth Day rinocherechedzwa munyika dzinodarika 193 kana kuti 193 nevanhu vanodarika bhiriyoni rimwe chete pasi rose.